Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 12 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vari churu chimwe chete chine mazana matatu ane makumi masere nevaviri 1382.
Mubayiro unoratidza kuti tinofanira kuramba tichiita basa rekufukunura zvakaipa zvinenge zvichiitika, nokuti mari iyi yaitorwa imari yaifanira kubatsira vana vemuZimbabwe vanenge vachitambura madzimbuya edu anenge ari kumamisha.
Chingono anoremekedzwa nemubayiro weGreenfield People Journalism Prize for Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave churu chimwe chete chine mazana matatu ane makumi masere nevaviri 1382, zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevasere 18 nezuro. Vanhu makumi masere nevashanu 85 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi matatu 530. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevasere 198 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi masere nevana 184. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana nemakumi maviri nevatatu 123 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mana nevapfumbamwe 34,949, vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu ane makumi matatu 29,630. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono akapiwa mubayiro weGreenfield People Journalism Prize for Africa pasi pechikamu chePeople Journalist of the Year 2020. Chingono uyo akazipiswa nezvomubayiro uyu nezuro ari kuremekedzwa nepamusana pebasa raakaita mukuburisa huori huri kuitika muZimbabwe pakutengwa kwezvikwanisiro zvekushandisa munguva yokurwisa chirwere cheCOVID-19. Mutori wenhau wekuNigeria David Hundian akaremekedzwawo nemubayiro wechikamu chePeople Journalist for Informed Commentary. Hundian ari kuremekedzwa nepamusana pezvinyorwa zvake zvinobata kuvandudzwa kwebhiri remutemo unobata zvirwere zvinotapurirwana, iro riri kuzewa neparamende yemuNigeria munguva ino yekuvharwa kwenyika nepamusana peCOVID-19. Mubayiro weGreenfield People Journalism Prize for Africa uyo wakatanga kupiwa vatori venhau vaviri Kiki Modi na Fisayo Soyombo muna 2020 unouya nemari inoita zviuru zvitatu zvemadhora ekuAmerica. Nyaya dzeuori dzakaburitswa naChingono dzakaita kuti vaive gurukota rezveutano vaObadiah Moyo vadzingwe basa. chingono au za Studio 7 kuti mbairo uyu unokurudzira vatori venhau kuti varambe vachishanda vachiita basa rokufumura zvakaipa zvinenge zvichiitika nekuti huori hunokanganisa upenyu hwevana veZimbabwe.
Mbairo uyu mbairo wandapiwa pamusoro penyaya dzandakanyora gore rakapera dzairakidza kubiwa kwaiitwa mari yaifanira kuzobatsira pachirwere cheCovid. Nyaya idzi ndo dzakaita kuti dukota rinoona nezveutano Rainzi Obhedhaya Moyo ridzingwe muhurumende yavamunangagwa. Asharakidza kuti anga achitora mari nevamwe vanga vari involved vanga vari around him.
Kwamuri unorevei mubairozvo?
Mubairo unoratidza kuti tinofanira kuramba tichiita basa rekufukunura zvakaipa zvinenge zvichiitika nokuti mari iyi yaitorwa imari yaifanira kubatsira vana vemuZimbabwe vanenge vachitambura madzimbuya edu anenge ari kumamisha vanhu vasingashande. Asi nokuda kwokudaro kwokutorwa kwemari vanhu ava vaakutambura ii zvinezvi tikapinda muzvipatara medu munenge musina iya inozi PPE personal protective equipment, magloves anopfekwa nemanesi, mamaski, pasara pekuti mari iyi inenge yatorwa. Saka mubayiro uyu unorakidza kuti tinofanira kuramba tichiita basa redu sevatori venhau tichirakidza zvinenge zvichiitika zvisingazikanwi nevanhu vanenge vakagara kumba.
Tiri kuona kuti munoramba muchimbosungwa sungwa, pane pfungwa dzekuti mungada kumboita basa iri zvishomanana here kuti musaramba muchisungwa sungwa?
Basa rekutora nhau ndicharamba ndichiita. Kusungwa vanenge vachida kuti tiregedze kuita basa iri, tiregedze kuudza vanhu chokwadi. Asi tikaregedza kuita izvozvo zvinobva zvareva kuti uori unoramba uchiwanda. Saka isusu tiri kuti kwete, hatiregedze basa redu. Ndo basa redu rinochengetedzwa nemutemo mukuru wenyika rinonzi bumbiro remutemo kana kuti constitution. Saka zvatumika zviri pamutemo tinofanira kuramba tichidaro. Tikatya kuita basa iroro nekuti tinozosungwa, mbavha nemagororo anenge achiba mari inofanira kushanda muzvipatara, muzvikoro, kugadzira nzira dzedu kana kuunza mvura yekunwa mudzimba vanoramba vachingotora. Ruzhinji rweZimbabwe ndo runozotambura.
Uyo anga ari mutori wenhau Hopewell Chingono achitaura ari parunhare kuHarare. Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanik mangwana vakazivisa nezuro kuti musangano wevatungamiri vemapato ezvematongero enyika vakakwikwidza musarudzo dzemuna 2018 vari mugungano repolitical actors dialogue kana kuti Pollard vari kusangana nhasi vachishandisa dandemutande. Vamangwana avo tatadza kubata kuti pinze zvizhinji havana kutaura kuti chii chikuru chichakurukurwa mumusangano uyu. Asi musangano uyu uri kuuya panguva iyo vanhu vakawanda kusanganisira mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vemakereke pamwe nevanhuwo zvavo vari kukurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano dzinopindwa nemapoka ose senzira yekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Chipangamazano chezveupfumi mubato reMDCT uye vari mubati wehomwe Dr. Tatua Mashakada vanoti bato ravo harinei nechekuita nePollard sezvo riri sangano revatungamiri wemapato vakakwikwidza musarudzo dza 2018. Vakambofanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Togozani Kupe vaipinda misangano yePollard. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ramuzvare Kupe. Asi vamashakada vanoti vamunzura havana kupukidza muna 2018 nekudaro havasi mugungano iri. Ngati nzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Part of Pollard atine nechokuita nePollard. Pollard isangano remanhu vakakondesta 2018 ndosaka chizi political actors dialogue wa presidential candidates aka contesta ese muna 2018 wana Brian Mteki na wangu wakadaro ndo waka ungana kuita chikwata chipolat isusu president Monzora kwa last candidate 2018 saka atimu mpolat
asi matunga miru ya mapato ya wai miru ya kama pato au zichirewa kuti wa Monzora kutunga miru kwa wangu ita MGCT wano kwanza kungu wa chipinda musangani yunu
ama actors, wana nzi political parties, wana nzi ma political actors. Wana nzi political actors, wana nzi political parties dialogue, wana nzi political actors. They were there as presidents in their capacities as presidents, ma actors, as actors.
Tirukono wa Monzora, waru kukuru zira kuti munyika muitwe nhaurirano. Waka wana omukana kana kuti batu renye waka wana mukana wakunge richipinda wa imu mpola kuti wataure neshe kuru zira yoyo munopinda ye.
Isa atipindi mpola, isi tuta urukuru zino batanidza ma political parties wa nevan vago, especially waru mparliament. Nama churches, nama civic society organizations, and all inclusive national dialogue. Atina kuti Pollard yaka ipa ayo. Pollard ino inda one process yayo isu tuna a new process inclusive, you know, include chaunga chakati wandei.
Pane hurongwa here hwekuti mushevedzerewo nhaurirano izvozvi.
Isu we are ready for dialogue. Hatizivi hedu kuti vamwe vacho vanodawo kutaura zvedialogue vari serious here. Isu we are ready, President Monzora vari ready kuti tiite dialogue tiyambutse vana veZimbabwe. Hakuna mabasa, zvinhu zviri kunetsa, vanhu vari kutambura, vanhu vachingokakavadzana nenyaya yekuda kutonga. Saka ngatinge kupa tafura tiite zvinhu zvinopa vanhu pundutso. Mukurarama kwavo.
Bato renyu rakawana mukana wekupinda munhaurirano. Zvii zvikuru zvamungati zvinofanira kutauriranwa kuti zvigadzirise matambudziko ari munyika.
Number one, kuondongwa kwaitwa ikonomi. Kufanira kuti tiwirirane kuti ikonomi inofanira kuumbwa zvakanaka patsva ichimanejwa nenzira yekuti ikonomi yedu ive negrowth, inflation ive reduced, mabasa akreatwe, tive ne conducive climate for investment, tive ne productivity, production, manufacturing sector yakadonha, tichitanga kuita ratchet up production and so on and so forth. So economy inenge iri on the forefront. The second thing, corruption. Tiona kuti upfumi hwenyika huri kubhlidha nenyaya yecorruption. Tiona kuti tibvise corruption munyika zvoda kuti taurirane munhu how to combat corruption. Number three, governance. Toda good governance munyika ifambe zvakanaka mahuman rights edu, democracy, maelections. Number four, electoral reforms zofanira kuti dzinge dzichiitwa looked into so that tive ne free and fair election muZimbabwe pasazoita rigging and so on. Five, tofanira kuona kuti masanctions ari kuremera nyika abviswa sei tichiurirana tese kuti they must go ari kuremera nyika. Institutional reform, tofanira kuti tinge tine mainstitutions edu ari apolitical, ari professional so that anosave a country not a political party. These are some of the issues that toda kutionesane patafura kuti nyika yedu iendere mberi semazimbabwens savanhu vanoda nyika yavo. So isusu tiri pati iri pan-africanist, iri nationalist inoda Zimbabwe kuti iendere mberi.
Avo vange vari chipangamazano chezvekupfumi mubato reMDCT uye vari mubati wehomwe Dr. Tapiwa Mashakada vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7 asi mutauriri weNational Constitutional Assembly vaMaddox Chivasa vanoti mutungamiri webato ravo muzvinafundo Lovemore Maduku vari kupinda mumusangano uyu. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Yeah, hongu kune musangano wePollard uchange uriko nhasi. Musangano wemapresidents vanonzi maprincipals ndo vachange vachiita musangano uyu, uye havasi kuita zvokusangana, vava kuita zviya zvokuita zvekuita vari online, zviya zviri virtual zvokuti vanenge vachiitira paZoom. Izvi vari kuitira nenyaya yedenda ririko reCovid kuti havakwanisi kunge vachisangana.
Sei musangano uyu wakakosha kuti unge uchiitwa panguva ino?
Vasangi vaida kudiscasa zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Ingori nzira yavo yokusangana yekuti varambe vachikwanisa kunge vachitaura zvinhu zvavanga vagara zvichifanirwa kutaurwa neplatformu. Platformu yatingati susu platformu iri pamusoro pemamwe maplatforms ari kuPollard iplatformu yekuti vatungamiri vemapolitical parties vanenge vachikwanisa kumeka madecisions akawanda panyaya dzinenge dzichidiscasa kubva kumacommittees zinguwa zinge siri komenda wadizo pezi wana kuma principles sakandiwa msangano ushangu uri kona
vamwe vanopikisa wakaita se MDC Alliance na MDCT varikuti avaone polagi yakakosha nekudaro varoti na urano izidzitwe pakati pe ZANU PF nemapato aya kwete pasi pe polagi munoti kudi
ya isusu se bato ANC atibvumirani nyaya yekuti pane mapato anofungidzira kuti iwo ndo anofanira kunge achitaura nezvavanoti hurukuro dzekuti pagadziriso zviri kunetsa muno muZimbabwe. Mafungiro edu isu seNC ndeyekuti mapolitical parties agara atingati ndiyo ritori dambudziko muno muZimbabwe. Mapolitical parties ezanu PF MDC angagara ariko. Saka zvekuti titi isusu vanhu atotofunga kuti iwo ndo dambudziko racho vanzikwai kana vakazogara pasi ndo vangapedza dambudziko riri muno munyika. Zvinhu zvatisingatenderani nazvo izvozvo. Kunyeberana kuti kwanzi kana ZANU PF MDC zvikagara pasi ndo zvinokwanisa kugadzira nyika ino nekuti matambudziko mazhinji atosangana nawo sana veZimbabwe matambudziko ari kubva pamakakati ona emapolitical parties iwayo ari maviri kwenguva yakareba. Saka isusu hatina chatinoona. Chatioti kwae ndicho chingazonzi kwanzi mapolitical parties maviri aya atofungidzira kuti vana veZimbabwe ndivo vanofanira kutobvisa gara pasi. Hapana chatoona kuti kwae vangabudisa chinonzi kwae ndicho chingagadziriswa nyika inoyi.
Saka poitwa sei vamwe vachiti haiziwe vamwe vachiti ngaiziwe
vanoda nhaurirano ngavanguuya kakune mamwe mapolitical parties ese chii chakashata kuti nhaurirano dzingoitwa pajekerere. Pangazi zaitwa zvokuti kwai zvinzi kwanzi aiwa handingari ndoda kutaura ndingori ndega handiri kutaura ndingaripo zvichiri zvenyika here kana kuti zvinenge zvatovawo zvimwe zvavo zvenyika nezvokuti ane chake chandautaura ngangu yakataure pane vamwe vese vanhu vese vakateerera kuti uyu ane zano rake rakati zano rake nderekuti zvakati kana richitambirika rotambirika risingatambiriki rotadza kutambirika. Nhaurirano dzokuda kuti kwanzi ngandiite ndirini nanhingi pasina vananhingi ndezvehumbimbi ndoga hazvisi zvenyika zvinhu zvisiri zvokuda zvevanhu hazvisiri zvinokwanisa kuva zvakanakira munhu wese ndosaka zvichida kuitwa muchivanze.
Vamwe vari kutiwo kavachivasa Pollard kubvira zvayatanga hapana chisvinu chayabuda.
Kubva pakatanga Pollard pakabuda zvakawanda pakabuda nyaya yekuti mukatarisa kumuchana kuti kuPollard ndiko kwakamiswa amendment number 2 yangadaitwa paconstitution zvakamiswa kuPollard ikoko kwatiri seNC taitotaura izvozvo raiva mutemo uyinga ufanga kunge uchichinjwa. Tikatarisa ikoko kuPollard kwakaitwa economic summit yakaitwa yakaunza maplayers akawanda emuindustry mastakeholders akawanda aiinvolva maconsumers vese vakagarisana pasi vanhu vakatenderana kuti musangano wemhando iwo wekuti hurumende inenge iripo nemaplayers vese wanga usati wamboitwa. Saka chinhu chakanaka ichocho chakabva kuPollard.
Mutauriri webato renational constitutional assembly vamadoc chivasa vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7. Vachuchusi veDemocratic Party vakapedza nezuro kupa humbowo hunoroverera vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemhosva yokupesvedzera vatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga paCapitol Hill. Vachuchusi ava vakasimbaradza rekuti zvakaitwa navatsigiri vavaTrump vakaita sezvo vakange vatumwa navaTrump mbune. Magweta avaTrump ari kutarisirwa nhasi kupikisa umbowo hweDemocratic Party. Gweta rinorwira kodzero dzavanhu vaKenneth Masie vanoti vachuchusi veDemocratic Party vakaburitsa pachena mhosva yakatarisana navaTrump pamwe nekuratidza kuti sei vachifanirwa kubatwa nemhosva yavari kupomerwa.
Ndasikona kwangu ndiona senge maarguments acho achangoramba achingoenda mberi. Pati sezvaikaitika nezuro taingoonawo magweta ekwaTrump achingotsikinyira nyaya yekuti maarguments avo ekuti senate haina mvumo yokutonga president vakabva kare ende maarguments avo asinyanyo kuti chikoo chaivo chaivo pakuti vaTrump vakapara mhosva yacho here yavakuyaso kupumudzirwa kana kuti kwete. Saka tichangove pachirungatiro kuti back and forth yema arguments enyaya dzacho bati siri kuona kwangu inini ndona senge madhemokrasi akapa umbo wanga uri so yatingati pachirungu deming
kukunyaya Trump. Se mataro angu I political trial ichangozo dipenda nukuti pane vamwe wawa wangawane umafungira uyukuti hapana mwoswa wangawe hereva katikunyuko no umbo urukupu waone atingati mamanijas arukupa nyaya imu kongresi.
The Republican Party vane basa nezviri kutaurwa here vanobvuma here kuti kutaurwa ndezve chokwadi uye zvinofanira kushandiswa pakuona kana vaTrump vaine mhosva kana kuti havana.
Iko zvino mamiriro akaita zvino ndona senge vazhinji vacho vaiti hazvina basa nokuti nyaya yavo yange iri pokuti vaTrump vakatosiya chigaro kutara. Saka kuramba tichingotonga chevatonga vakasiya chigaro hazvisi pamutemo. Saka ndiyo yaidaiona senge ndiyo yanga iri position yemarepublicans akawanda, but munguva pfupipfupi yapfuura taona kuti pane mamwewo marepublicans ari kutaurawo kuti no, nyaya ngaitongwe itongwe kusvika kwokupedzisira kuti tizopawo chi maonero edu. Nhango ivo vekurepublican party house majority representative vakataurawo zvekare kuti nyaya ngaitongwe kusvika kwokupedzisira. Saka ndiona senge kuti kana yapera kana varivo vanhu vanoona umbo wavaona whatever they will come up nazo zvichatitema nawo neumbo hwakapuwa. Ndisaka marepublicans achida kupa umbo hwese hwakazara nezvese zvavanazvo kuti kanawo munhuwo aingati reasonable person anongopawo conclusion yekuti apapa panogona pakaita sei pakapara mhosva kana kuti hapana kupara mhosva. Ndosaka taiti pokutanga papaya kuti nyaya yacho iyi yaifanwa kunzwika kuti zvese zvati kutaura kuti zviitike kuti mapato ese ari munyaya iyi ataure neapikise kuti ruzhinji rwese rwemuamerica munomu nenyika nepasi rese inyaya zvoona kuti ndo mashandiro ari kuita demokrasi.
Avo vange vari gweta rinoryira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vachitaura vari parunhare kuTexas. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mufinancial Gazette, vana muzvina bhizimisi pamwe chete nevakuru vevashandi vari kukurudzira hurumende kuti ichibvumidza mamwe mabhizimisi kuvhurwa kuti zvibatsire vanhu pamwe chete nemabhizimisi. Chronicle rinoti vaimbove mumiriri weZimbabwe kuMozambique vaDouglas Nyikayaramba vachachengetwa nhasi paHeroes Acre apo mutungamiri wenyika anenge aripo. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vasamarari vedu weStudio 7 nevatereri ndokwazai mose. Aiwa tatichitaurawo pamusoro pemadzikuru edu ari kufayo, asi chikavadziriko chandinacho chimwe chete chekuti tirikungonzwa kuti uyo anga ari mukuru kumasoja kwefa mumwe anga ari kumukuru kumasoja apa anga akumirira nyika kunze ave ambasada kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana dzatirikungonzwa idzi. Vese takavatarisa vava vanhu ava vakabva kuchisoja vamaretired ko munyika medu umu hamuna here vapanha vechidikiwo kana kuti vana baba vechidikiwo vakadzidza vane uchenji yedu neunyanzvi hwemabasa aya vapirwawo mabasa aya vaite basa, kwete kuti mumwe munhu aneta pane rimwe basa ochitorwa achiswapa futi pane rimwe kuti atange patsva. Asi muzimbabwe kune vamwe vanhu vasati vamboshanda muupenyu hwavo hwese, asi dziri nyanzvi dzinogona basa, vari nyanzvi vanzveri vefundo. Zvinombofambawo sei munyika yedu iyi? Dai tagadzirisa ipapo tambopowo vasati vashanda mabasa, avo vanenge vaneta vombowana nguva yekuzorora nemhuri dzavo kumamisha kwavo. Haiwa ndinotenda ndina hangu mahachi paSouth Africa.
Yevo 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 vana mukoma jonga muri sei koko? Aisu tiri muno muSouth Africa tongobata bata vapo napapo todoshuviravo mhani kudzokera kumusha. Zvino neproblema dziriko izi, chigwere chiripo korona iya, korona yameno kuda zvichapora, tokutendai ikoko. basa ramunotiitira rive rekutipa nhau dzakasimba dzekumusha izvashuwa rambai makadero todokurudzira kuti murambe muchitiudza
pamusoro vashamarari vese vestudio 7 pamusoro uyu tinotenda vanhu vakanaka rangu zichandonzi mazana mazana ndiri kuno kupretoria kumbandobva kwangundu ndandida kutaura pamusoro pavafriend gun kuti dai vanhu vose taita pfungwa dzakaita sana vagun dzekutaura zvinhu zvechokwadi pakashata vanhu vanotaura zvinhu zvine chokwadi mukati vasina kwavakarerekera zvisinei nekuti unosapota bato ripi nokuudzwa ndatenda hangu
makadivana mukoma jonga pastudio apo hai ndokuda hangu kutenda kuna vafrank guni nemashoko avakataura pastudio vaguni vanoratidza kuti vane mumwe muono wakajeka vaguni vakuratidza kuti vane mumwe muono wave nawo panyaya dzekumbunyikidza kwekodzero dzevanhu kunochema nevanhu vezimbabwe nekuti wakatarira mashoko avaitaura vanoratidza kuti zvinhu zviri kuitwa hazvisi pamutemo asi kungoda kungoti kushungurudza vakataura vakati vasikana ava vari kumbunyikidzwa saka kungoda kungoshungurudza vanopikisa vakataura vagoni pachena saka ndinotenda nemuono wavowo kuti tikabatana tese zvinhu zvedu nyika yedu ingagadzirika ende ingaenderera mberi
tinokuchungamidzai pastudio 7 apo makadiko zita rangu ndinonzi penga udzoke ndiri kuda kutendawo kuna vafrank gun avo vezarupf handinawo kwandakarerekerawo ini asi tinongovatenda pane zvavakataura maererano nevakadzi vakasungwava vanoita zvematongerwo enyika vachinzi havafaniri kuti vasungwe pane zvavanenge vachitaura nekuti vane kodzero iyoyo saka chokwadi chavakataura ichocho tinochikumbira kuti dei chagara chiri mavari sevanhu vezanupf vose nevanoita zvekutonga vamwe mudzinhingu dei vangoitawo saizvozvo ende tichitizve dei varega kuzopomerwa mhosva vichinzi vave mdc alliance nekuti vakazotaurira izvozvo asi kuti vakangotaura pakuziva kwavo mutemo zvaunofanira kuita saka dei vose vezanupf vaita kuti vatendeuke savafrank gun ndatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwo enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
Come to me, kanova ku talking drum nomkuru wavo Michael Lanners. sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vari churu chimwe chete chine mazana matatu ane makumi masere nevaviri 1382 Chingono anoremekedzwa nemubayiro weGreenfield People Journalism Prize for Africa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tandono Kahwande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.